vachamisa semutungamiri wedu president wanga vari kugwanda vachitaura nemacitizen maerana nehwaro wekuti tichafamba sei but tichatatavinga is to thank the people of Gwanda particularly panyaya yekuti votera zvine mutsindo by-election rakapfuura yatinoti celebration of victory rally.
Tinoona kuti mimwe misangano yaimboitwa nebato renyu kana magungano maiita dambudziko nemapurisa, nhasi hamuna kuwana here dambudziko rimwe chete?
Kuno kuGwanda hatina kuita dambudziko. Dambudziko harisi remapurisa, dambudziko nderezano inenge ichida kushandisa mapurisa kuti vamise maprograms edu. Ndosaka isusu takataura takavaudza ivo vezano yatinoti is to put them on notice kuti isusu were legitimate political party hatizomiswi nezano kuita maprogramu edu. Ndosaka taenda nhasi tiri kugwanda nezurota tiri kumazambuzi kumatebelen south vanhu vachifara vachiratidza kuti vanomira nemusangano uye vanhu vari redi kuti munyika muite shandu.
Sarudzo dzapfuura vasiziva vanhu vaakutarisira kuti bato renyu ringe richizadzisa zvarakavimbisa zvakaita kuti ringe richisarudzwa. Zvii zvamuri kuvimbisa vagari vekugwanda?
Gore rino takaparura hwaro rinonzi Citizens Action for Change, zviito zvatinenge tichiita kuti munyika muite shanduko. Saka zvinosanganisira marural programs, zvinosanganisira nyaya yemapolicy dialogue taakugadzira yatinoti iyo New Zimbabwe Blueprint kuti tizive kuti Zimbabwe idzva tinofanira kuivaka sei, uye nekuti pati veiwanike mucommunity yatinoti nechirungu party in the community.